Mbolauzi abvisiswa mari inoita iyo mazana matatu emadhora emari yekuamerica achinzi anofarira kudzoka kudare musi wa27 Gumiguru. Pamusoro pezvo murairidzi uyu atemerwa kunzi ape dare magwaro ake ekufambisa uyezve asave nechekuita nevafakazi munyaya iyi. Gweta remurairidzi wenhabvu uyu vatalendi runganga vatitsanangurira zvabuda mudare iri.
Tambere nhasi tiri kunzi izvo client yedu womusungwa apiwa bell kunzi aite sei aende kumba but todzoka musi wa27 October 2023.
Varunganga vazivisa kuti vari kuenda kunobvisa mari yechibatiso iyi kuti mulauzi asarare mujeri zuva ranhasi sezvo aendwa naye nevanochengetedza vasungwa. Varunganga vanoti vafara nezvabuda mudare nekuti nemhando yemhosva dzaari kutarisana nadzo vanga vaine chivimbo chekuti achatongwa achibva kumba.
Tanga takatarisirwa kuti nemanature of offences dziripo or nemhando dzemhosva dzaari kupomerwa tanga tichikupedza kuti achapiwa bheo ende izvoshuwa zvabuda zvakadaro.
Zvinonzi musi wa23 Gunyana mamite warriors aigara panzvimbo yepandari muHarare apo mulauzi anonzi akakumbira Brenda Chaura kuti amutsode uyezve ndokumukumbira kuti vaviri ava vaite zvebonde mushure mekunge Chaura aenda mumba maigara mulauzi nezvebasa. Mulauridzi anonzi akabata Chaura zvine simba pabendekete achida kumutsoda asi Chaura akarwisa izvi. Nyaya yechipiri inonzi yakaitikira kusouth africa mumba maigara mulauzi pahotera apo anonzi akabata zvigariso zvachaura apo aive amushedza muhotera kuti azotora zvaida kushandiswa mugadziro wemamite warriors mumakundano avo ecosafa cup asi mulauzi ari kuramba mhosva dzese idzi sezviri kutaurwa navarunganga.
Tinoziva kuti tichafaita for our client because tinoziva kuti haana kupara mhosva yadzo ari kupomerwa.
Chikwata chemamite warriors chakapedza chiri pachinzvimbo chechina kucosafa cup uku pasi pemalawi zambia nemozambique. Malawi ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova zambia 2-1 mufainari. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.